Manera Nakamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyura. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana pezanupf iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Huwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsofara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya, and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havasi kuzobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo nejekiseni. So ndakaita a little bit of than you know, just nezuro madziwa mchana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 2 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tenitori kubasa takutoshanda again. No fever or anything, and I feel fine.
Muri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya chinhu kuti vanhu vangoita nervous. Saka namama vatangokuta chingofonawo mavideo tichingoshandisawo WhatsApp iyoyo tichingotaura nawo achingotiona. As long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID ndo yakandichisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Decided because COVID brain was kisa kukunda kuna baywa jackson. Kata taura ne my researchers achona waka shanda ne vaccine ya chuna sika taura. Now it's about wunza my questions ya kuti daka kutika na kuti. So I can do that or jatsinge jitaris that are looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Saka jinja munga kuru zire kuneva mwewo vare kuchika kubaywa nombayi.
Inini what I would encourage vano kana kuchikuru zira vano. And when this is such vano kawa purpose you put to teach no by work and tell the man and this dog money to the van because this decision the moon does it either. I think as Chiriemba or even Kanamunaka by or even just as a Samunu, independent on Putin, Zichiemba, Nagavenga, Mapokashino, whatever, the world will moon like everyone else, right? That actual Wara or Nayo COVID, that you know, Kunaman or Kuran in the world thinking was just because of Haita COVID, you don't need Kunabaiwa. And that's actually not true. Kurwara naturally, Tachona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine and kind of like,
Awa wange vari Dr. Mona Lisa Muchatuta, Chiremba pa Sunny Downstate Medical Center, vachitaura vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye vari mu New York. Mubatanidzwa wenhepfenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zagras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhepfenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zagras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donwe remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza neBroadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresness kune penyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust, pamwe neThimbembezi Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nepenyuro nomwe dzemando iyi dzichapiwa maresness mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresinesi hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwewo maresinesi, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresinesi ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhavo kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresinesi. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera endi rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontribute kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuita obasa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya dzee nekuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zviri kudzosera budiriro mumashure, vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresinesi kuchaitawo kuti vamwe vatori venhavo vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhavo vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika. nyika.
Kuransisa ma community stations zvobatsira kakuru because as practitioners tachotra kainonzi 3-tier system yekuti tetine ma community radio stations ma television ma TV zvakare nemamo ma commercial radio stations. Saka 3-tier system ichaita kuti media iribe broad and icha create employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwana ma attachment vachiwana experience nema community based issues. Pacha iyo community radio station inobetsera vanhu vabva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mukukwanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvidano ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa residence kweimwe nhepfenyuro yepa Great Zimbabwe University ye Great Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vanik mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangonjika anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro avo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kumaurban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Pavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuro. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yakugoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mamiting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvakungoitwa nechibhanditi if you want. Nokuti makanzuro asati achipo, mamwe makomitizi achakwanisi kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingarege kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Ikumvura hakuna, ikumarodzi hakuna, ikumarara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today, haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chaichichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide zvamunoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, Vamavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruwa hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance. Nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanselazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela chisiri munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vamasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vamasaraure vasina mhosva sezvo vachuchizi nevafakazi vakashaya umbowo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati umbowo hwabata amai chisiri munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai chisiri munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Layers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment, saka mutongi wati iye vamasaraure havana mhosva, vanofanira kuregedzwa. Nobva azobata Madam Shila chisiri munhu ndovachaiwa ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with the intent to promote public violence. Vanga vamboti titidzoke kuvazovapa mutongo nakota past 2 so tazosvika vakataiwa vachi havasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo, vakati tidzoke nemuvhuro pavanozovapa mutongo wavo.
Vamasaraure vanoti vanotsutsunga nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo, vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Nonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire musection 59 vachitura magwaro enyuto kuvatungamiriri vavo pasection 65 gare chitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echijuto kuvashandi vedu. Saka iri kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa nekuramba kuchibatwa kuri kwamai chiri usimunhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechindangwa chekuita mhirizhonga musi wa 22/10. Asi dare raona pasina humbo unoroverera vamasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematengerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuru navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica, mukuru acho anosarudzwa nestate. Saka kana mastate achona akavhotisa kuti varikuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvaakuda kuitwa izvi nevamwe hazvipo mubumbiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda masarudzo akatopari zvino kuti autoti apera manje, tangomirira kuti mukuru miwana achigadzwa.
Asi tatinoona kuti ivo vebato remaRepublicans
Vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi uyezve zvakabuda hazvina kuchena.
Hatirambidze nekuti sarudzo rinofanirwa kuita zhowe zhowe. Ndo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba, rine hutano. Saka zhowe zhowe iri kuitika iyi ichatunhura zvayo kana nguva yekugadza mukuru munyuwani yasvika. Asi hazvindishamise kuti pari kuita zhowe zhowe. Ndo zvinotofanira kuitika.
Mungaone vamwe vekunze kwenyika yeAmerica vachitambira sei zviri kuitika imomo muAmerica. Zvinorevei panyaya yeutongi hwedhikitetere kana kuti demokrasi?
Panyaya yedhemokrasi vamwe vanogona kutarisa vachiti chinhu chakaipa, munhu asiri kubvuma. Asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma. Ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana kuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana, tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewe mwoyo wako ugadzike. Zviri nekonzero yebumbu remutemo. Saka zviri kuitwa izvozvika hazvitishamise. Ndozvanambotaura zviya zviya kuti zvinosimbisa demokrasi.
Tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo. Muri kuona sei vadomwa pari zvino?
Munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo, because iyeye ndiye achagadzira government. Kana achagadzira government, ngatimupei zvaanenge akumbira, kuitira kuti patinenge akumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka, haazotendeukawoti zvodaida vanhu vakati makandinyima, ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka. Pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira, tichitonga tione.
Tombotarisa panyaya yedenda reCOVID-19, munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika? Nekuti tinoona kuti muno muAmerica rapfunya chisero.
Denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa. Vese vagari vemuAmerica nevanoshanda munhau dzeutano, vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri, nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete.
Avo vanga vari nhengo yeZANUPF vaSimba Mujuru vachitaura naMavhulasi Muhlanganyauye weStudio 7 vari muOhio kuno kuAmerica. Hazve sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023. Vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vatendai munyanduri. Vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro. Vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo pazvivhitivhiti uye nemumapepa.
Chakaita kuti tange zvekukambena mumakiyo mabhazi isichiumba emapasipoti emabhesiti mire mabhengi aneka inyaya yekuti takaona kuti papublicity taasingapiwa papublicity yakafanira munangagwa nashamisa aritika. Uyezve vamwe vanotiitai marali, but takaona kuti kukaita rali handitika ndikaisa maposta munomu kuti tine rali kugatema kana kuti nekune coldstream kwanditika vanhu vanouya vanhu vanosapota kani. Saka preciti conveti unlike ndikaenda pakiyo pacbz like panandiri apa handitika ndichikampeni pane vanhu vasikandiziki pane vanhu vasikandisapoti ndo vari mpo important. Ukaita rali you are preaching to the converted.
Vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako. Asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuHighfield muHarare.
Political evangelism yakaitira pakuti kwasaka neinonzi people various voices their opinion veZANUPF ndakamborohwa nemusoja ndikarohwa nemaCIO handika ndichiita political evangelism which proves kuti muZimbabwe hamuna freedom of speech. Vanenge vasingaroti kampeni vavo vatiramidza kukampena bo ndikatika kuti political evangelism there is no way people in Zimbabwe can know me because mupepa handisi kubuda muredhiyo handisi kubuda mutv handisi kubuda mungobuda munangagwa chii.
Nyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande.
Vari kutaura kuvanhu vashoma sasa. Ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali and politics dzemarali ndedzekuda kukokorodza vanhu vakawandisa iyi yadzatingati mass politics, nokuti kambeini dzedu munomu dzine chokuita nokuunganidza vanhu vakawanda zvichitaurwa zviri zvevanhu vakawanda. Hongu zvavari kuita zvinogona kushanda, asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali.
Asi imwe nyanzvi yezvematongero enyika uye vakambokwikwidza muchinoi vakazvimirira vaIsraeri nyandoro vanoti havawo nenzira iyi ichishanda sezvo bato rava munyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega.
Of course zvinogona kuvhundutsa amwe kuti kwana ninge ari kukambina pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa zvaangofane kutya shumba isina mazino mukambisi. Because by now kubvira kuziva kwatakavaita vangadai vasingavasaite vega vangadai vatoone vanhu kana 10 or 50 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura.
Mukuru wemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosibuno vanoti kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva.
Kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva yainonzi kampeni ingaitwe nguva yakati. Nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu. Saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati.
Vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530. Kunze kwavo humwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi wekisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 Zvita. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid muTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvekuti tinoona tambira kunze, it's nothing new kwandiri, because I fought ku ma outside countries kakawanda, so exposure ye outside ring ndanayo. And this time too, I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu uyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Fighter haiwenyewe muring inoona kutreni, so we are putting all kuti tinotora this side fight. And this is the biggest side we understand yandogurira this time, because I fought for other titles. First was the national title, I won that one. I fought for the UBC Pan-African Championship, I won that one. This is the third one, and this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion munhu akambofamba nzira iyi, so he knows everything natural on this road. And it was a motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndingoligwa nevanhu vanoziva the right things okuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete, asi kutora mukombe wepasi rese.
Ndoda kuenda mberi ndichipusha kuti ndikwanise kusvika pa WBO world title. Kandabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti ndikwanise kuwana WBC inova iyo inonyanya kukosheswa muno pano pasi rese, kuti ndikwanise kusvikawo pakasvikawo Charles Manyuchi kana kuzimudarika ipapo.
Kunze kwaCharles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndeLangton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri naSticks McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanupf iri kupindira mumashandiro ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
mbona yakurubona babalisi abako street sibili ekulandelena ama regulations lala ithulwa uhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize abarama mask. Yesu uhulumende la ulama putha laphana lalaphana, but ama measures amaningi ndiyokuzokhuthaza amatitshi ukuthi abe serious.
Abafundi abangamachumi amabili esikolo seminda high emaphisa ezansi emandebeleni sebetholakale belegcikwane le-coronavirus okulakho ukudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele, njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise, okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi lakho kube lengani kule demokrasi.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNomathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi Nkwali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abafundi abangamachumi amabili esikolo seminda high emaphisa ezansi emandebeleni sebetholakale belegcikwane le-coronavirus okungabangela ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lanxa izikolo zivaliwe lamhlanje, abafundi beminda bazaqhubeka behlala esikolo beku-quarantine. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1.734, abagulayo ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye, 11.749 asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezilichumi, 9.8 labulala abangamakhulu edlula amathathu, 313. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathisikolo weMinda High School uMnumzana Noken Namambi ubike ukuthi abafundi abangamachumi amabili batholakale belegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kuleviki. Encwadini ayibhalela abazali, uNamambi uveze ukuthi akula ngitsholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebenezitshengiselo zokuthi bayagula, kodwa lesi sikolo sesivaliwe kwe-quarantine, kungakho abafundi bengasoze bavunyelwa ukuya emakhaya lamhla lapho kuvalwa isikolo. Uthi abafundi kuzamele bahlale esikolo phose iviki ukuze lapho bephuma esikolo sokulesiqiniseko sokuthi kabalalo igciwane okulakho kudala ukuthi badlalele ikhisimusi besesikolo ngolwesihlanu kuviki ezayo. UMnumzana Clayton Piro eMadobo ngumzali usola ababalisi athi kabanakekela abafundi lapho besesikolo.
Mbona yakurubona babalisi abako street sibili ekulandelene ama regulations lala ithulwa uhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize abarama mask. Yesu uhulumende la ulama putha laphana lalaphana, but ama measures amaningi ndiyokuzokhuthaza amatitshi ukuthi abe serious alandele iziqondiso zonke eze-COVID eze-WHO.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganono Spanda yena usola uhulumende.
Ngempela sasikubonile lokhu ngaphambilini. Samcebisa uhulumende ukuthi akulunganga njalo kayisiyo indlela eqondileyo eyokuvula isikolo masinya. Kodwa uhulumende kazanga silalele. Sokusobala ukuthi sasekukhuluma yiko kanye okwenzakalayo. Yikho ke sikunanzelelayo ukuthi lapha abantwana sebephosele kusifu esiza kuthi sibagcine beyizigqili zalo mkhuhlane okwesikhathi eside.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Ken Mathema uthi isikolo sizavulwa mhlazini ngozibandlela omnako ozayo ka-2021 lanxa uzulu efisa ukuthi ngawo kuyamiwa kancane ngoba lokhu liqonga inani lezifundi ezihlaselwe yi-COVID-19. Embikweni oyethulwe ngumnumzana Mathema wokufisela abafundi lababalisi ikhisimusi elithukela uthi isikolo esifika phosa amathumi amahlanu 49 zihlaselwe ligciwane le-coronavirus kulandela ukuvulwa kwazo kodwa uthi benelisile ukulisana lalo. Izikolo ezinjengemthabezi John Talak Madobo lezinye ngezinye zezikolo ezihlaselwe yi-coronavirus ekuvuleni kwazo kunanga ezintathu ezedlulileyo emhlubulweni wemandebeleni sebedlula inkulungwane yodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeleni South. Kulabagulayo kwamanje abaphosi bafika amakhulu amathathu 289. Leli nani libonakale liqonga kunyanga ezimbili ezedlulileyo ikakhulu emhlubulweni emandebeleni wonke oguqela idolobho lakobulawayo kanye lasenkabazwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi balethemba lokuba kuzophiwa eminye eminingi imisakazo esamelele lawo malayisensi ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba.
Bebhazi bethule umbiko wokuthi sebetholise amalayisensi imisakazo yemithathu yezabelo ebalisa owembembenzi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM, Ntepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM. Lumbiko abawethule enkundleni yebulenjini yokukhulumisana eTwitter wasayinwa ngumgcini sihlalo webhodi umnumzana Charles Manzi Swanda. Uveze kuba kulamakolishi agoqela iUniversity of Zimbabwe leMidlands State University abatholiswe amalayisensi okusakaza ohlobo lweCampus Radio Broadcasting Services. Usibanda uthi abatholiswe amalayisensi laba bekhangelelwe ukuba babe sebeqalile ukusakaza kusiyaphela inyanga ezilithumi lasichiyagalombili 18 months ezilandelayo. Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe eMedia Center lamhla umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZacras uNkosazana Pelagia Kapuya uthe liyabajabulisa inyathelo elithethwe nguhulumende.
For 19 years the community was missing. So for us as Zakras it's a historic moment.
Uzulu bengaqakathekiswa sonke lesi sikhathi. Iminyaka elitshumi lasishiyagalolunye yonke le engaqakathekiswa. Umqoka njalo kuligugu kithi njengabeZakras. Lokho okwenziwe nguhulumende siyathaba kakhulu ngoba siyazitshela ukuba umsebenzi wethu ekade siwenza sonke lesi sikhathi usufezeka.
So we are really, really excited.
Umqondisi womsakazo we-Community Radio Harare umnumzana Give Mochipere uthi lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi uhulumende afike kulesi sibanga kuyamjabulisa lokhu.
If we do a comparative analysis also with other countries like South Africa got its independence when 1994
ele South Africa lona elathola uzibuse ngomnyaka ka-1994 kodwa selibe lemisakazo yezabelo edlula amathumi amane xa singaqathanisa nabakwamanye amazwe esigabeni. Kodwa thina sathola uzibuse wethu ngomnyaka ka-1980 kodwa sithole imisakazo yethu yezabelo izolo kusihlwa. Ungakhangelela eZambia lalo kule misakazo embalwa yezabelo, eMalawi lakho kungokufanayo.
So that is also an issue that is of concern regarding government interest in seeing communities expressing themselves.
Isiphatha amandla seZakras umnumzana Jerry Zingwevu uchasisa ukuqakatheka kwemisakazo yezabelo elizweni lemhlabeni jikelele.
Kuyabe kungasayi community radio nxa imisakazo ingaphiwa ama-lessons kumbe ngobungane kwezombangazwe kumbe kwezamabandla. Kayibe igxile emphakathini njengale into ephemanama lalezi inyangani lezi eziphiweyo.
Intatheli zindaba yaseHarare uThafazi Chigandiwa upha umbono wakhe ngokwenziwe ngabebhazi.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele, njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise, okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi labo kube lengani kule democracy. Kula abanye bethu abasakhulayo sebefuna ukuthi sithole imisebenzi kwifield le-journalism, kodwa ngokuyenza kwama-community radio station lawa siyakwazi ukuthi songavulela abanye imisebenzi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongosi uthi bayalamukela leli nyathelo.
Sisibona so le mthetho emitsha eZimbabwe Media Commission le-Freedom of Information Bill. Njalo uhulumende ubeke wathembisa ngamaphambilini ukuthi uzanikeza yamalayisensi ama-television. Siyakubona sokwenzakala lokhu la ama-community radio stations. Osekusele kathesi ukuthi sibone ukuthi imisebenzi le izaqhutshwa kanjani, azaphumelela na ama-community radio station lawo.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa uhleze esithi iqakathekile kakhulu imisakazo yezabelo ngoba isiza emisebenzini langenhlelo zentuthuko lokulondolozwa kwamasiko lendimi. Yikho uhulumende wakhe eqakathekisa ukuba khona kwayo. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zikhuthaza uhulumende ukuba makangayibheki ngelihlo elibi limsakazo ethi isetshenziswa ngabezombusazwe loba abalemibono ehlukile kule yakhe, ngoba ikhona ukusebenzisana laye ukuthuthukisa lezo zabelo lapho esakaza ikiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele uhulumende engangenele ekuqhutshweni kwenhlelo zamakhansili elizweni ngoba kuphazamisa imisebenzi yawo. Emhlanganweni oqhutshwe namuhla lentatheli zindaba eHarare, isiphathamandla saleli bandla esibona ngamakhansili lokunye umnumzana Cecil Zwitsayi uthe kufanele uhulumende aphe amakhansili amandla awokuzisebenzisela imali, abophe labo abathengisa umhlaba ngokungekho emthethweni, njalo enqabele ukumiswa umsebenzi kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende kanye lemakhansili okwenziwa ngele-MDCT. Uphinde wathi kufanele uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution luqalise ukusebenza. Umthetho olawula ukusebenza kwamakhansili we-Urban Councils Act ulandele iziqondiso ezimunyethwe isisekelo sombuso, njalo kube labomeya abangasoma council ama-executive mayors njengakuqala. Umnumzana Zwitsayi uthe kusobala ukuthi uhulumende kahlukuluzi amakhansili emaphandleni ngoba iningi lawo likhokhelwa namalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uchasisa okuningi ngalolu daba.
Okunye abangenela khona ama-budget, singafaka amakhansila angafaka ama-budget abo, bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale, abantu bagcine i-council zingasebenzi. Siyakwazi lokhu ngo-2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wascrapa wakhupha izikweledi zabantu, namhlanje i-council zonke zahle zatshona emadakeni. Ama-appointments ama-top executive e-council njengama-town clerk appointwa nge-influence ka-minister ubaxotsha u-James Mthore. Sisuke lapho izindlu ziyadilika manje ukwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say ukuthi bona basebenza nama-top officials awe-council badilize. Undaba ningi Mangwana umi-secretary for information wakhupha i-Twitter laku-Facebook esithi hayi uzabhidliza yoni i-council ye-Harare sinqaba. Ama-mayors yiyo esithi ingamathethula negala sithunzi just ceremonial Yikho ke umsebenzi wonke wenziwa yi town clerk lo minister we local government. Bona sebezenzela amandlwani besenza kuthiwa i devolution bengafuni ukupha amandla ama provincial councillors awakho. Minister kuphela ozenzela lama top officials eZANU-PF.
Manje lokhu elikunikayo esingathi ngama recommendations ngesiNgisi khona kungancedani.
Sifuna futhi iUrban Council Act ihambelane le constitution. Uzabona ukuthi kathi seba amend the constitution bangaka implement konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama council azisebenzele. Sifuna ama executive mayor bazidingele istaff sabo esinonileyo esifundileyo stomkanjo hathi ukuthatha ama instructions ku town clerk yena u town clerk ethatha ama instructions ku minister of local government. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZANU-PF ingake yawina khathesi ethe sile 32 out of 34 councillors. Loku sixotshela abantu bethu bayarecall abantu iba interpreter i-Supreme Court judgment ngincele befuna ukubhidliza khathesi akusela ama-councillors akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo. Sifuna ama-reforms i-Urban Council ihambelane le-constitution. I-devolution yiyo enkulu baxotsha umgabe besithi umgabe kalandelanga i-devolution ngesinye isizathu.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxe laye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba kodwa uhlezi esithi ulwisana lenkohlakalo ekumakhansili. Ku-Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele langokutholakala komuthi wokulivikela owe-vaccine. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence uhlatshwe ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elevaccine izolo, okuyisehlakalo esivezwe kumabonakude esibhedlela sebutho eseWalter Reed National Military Medical Center esiseWashington DC. Usibalukhulu wesabelo seNew York welemelika umnumzana Andrew Cuomo ubike ngomthetho wokuvimba kumamanzonzo womumo esabelweni leso ngemva kwengozi yokuna konqobhane lwe-snow lezulu okuchiye inqwabanqwaba ye-snow emigwaqweni kwabangela ukuhamba kwamagetsi lengozi zomgwaqo ezedlula amakhulu ayisithupha okufe khona abantu ababili. Abantwana besikolo ababethunjwe ngabahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo kwesinye isikolo sabafana ngenyakatho ngokuya ngentshonalanga yele-Nigeria abagcine behlengwa ngamasotsha kahulumende babonakale lamhlanje befika emizini yabo behamba bhadabhada ngenyawo bengela zicathulo bembethe okungobhayana kwengubo.
Amalunga ekopa yeTembwe Housing Cooperative emzini weButiriro eHarare abadilizelwe izindlu liviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze bacatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni benethwa lizulu nsuku zonke.
Ukuvulwa kwemncelebe kulethe injabulo okuningi eliphila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunjabe inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus kuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awomakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ERBZ. Umnumzana Rowell Moyo ngomunye wabaphila ukuthenga bethengisa impahla etheneyo eZimbabwe leBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
uhulumende wants us to acquit ama city ones by banking imali osuke usiyayenza outside the country. These people, they expect you to use even the single set everybody yakho there with the outside. After that, we convert 30% we will need a Zim dollar. We will need a Zim dollar, it's not done instantly, it takes a week or so. Tina spaces one of the people who would imali have a I'm a customer as a Botswana, I'm a customer as a host country. I think that is a Nenele when I Arab is it.
Ibhanga le-RBZ ngoNhlolanja lethule iziqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kungamashumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-80% kwimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola eZimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha inengi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayitsha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba iningi lidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecas Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe linani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lese-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela kabazihambele. I think ikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikrosela bezihambele ngale. And then even ngisibili kathesi nganale inyanga December abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sibili but hayi bebethumela.
UNdlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi lokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama-masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla lezana sizifake emoteni encane sisiyafake i-warehouse. Nxa kukuthi i-tracket ibike yacross i-border iyadisinfect i-border ma ingena, so ma ifika kithi lapha sisithathele ukuthi iyabe isi-green.
Iningi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana liyenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokunqabela umemetheka kwe-COVID-19. Bekule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni le-Harbron ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHarbron kwele Botswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili ekhonona ngempumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi. Emadabukabusa wethule umbiko osola idale le-Supreme Court elilahle udaba lwakhe lokufuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti aweboso. Idale leli lithe udaba lwakhe alusoze luhluzwe ngoba lungelasisinto. Imthethwandaba etshiyeneyo ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin ilahle udaba olufanayo isithi uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wamaDemocrats. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Nabemfisa shukuthi angangena uBiden ebesincedisa labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho nangezimali. Ngiyabonga uMageza.
Likhuluma lo Ncube lapha. Ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono ma engaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo kususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphephisani sangweni ngibuya lapha enkayi kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le AI ruling party yabomnangagwa. Otherwise kuzongezelelwa ama sanctions more ngoba laba bantu bangodla bodwa.
Aba ngabantu abathumezele iStudio 7 imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kunombolo le.
It was a Friday, my darling.
Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNoma Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngumkwali oseZimbabwe okwamanje lapho abe lomkhosi wekwethula idlala kude lakhe elitsha alipheke izolo. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abizwa ozwayo izolo ntambama emcimbini oqoqwe ngunkwali ecula lokugidela abalandeli bakhe. Abaphathi bedolobha lakobulawayo abagoqela uMayor Solomon Mguni, amakhansila kunye labahloniphekayo baleli dolobho.
Sengiphendukile njalo ke balaleli, sengibuyele idlalade lami ke elitsha elesibili elithi Themba. Sibe moya munye, sibe moya munye. Idlalade leli ngilibize ngathi Themba ngoba kulibizo lika baba ongizalayo uCharles Themba Mkhwananzi. Ubaba usishiye ngomnyaka ka-2018, ube ngumuntu ongisekela kakhulu kwezomculo.
Uledlalade lakhe lakuqala elembube elithiwa Sithokozile, leli elitsha olubiza Themba lineziginci njalo ulipheke kamnandi pholo na limumetheni.
Ilingoma ezi-8, ilingoma zamasiko, ilingoma zothando, ilingoma njalo ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana. So ingoma yakhona ithi uyimbokodo, le ingoma ile video lingavakatsha ku-YouTube liyibone.
Buyankwali uqoqwe yiNimbe Trust eyinhlanganiso esebenza ukuthuthukisa abaculi besifazana. Ikhuthaza kakhulu ngokulondolozwa kwamasiko, isintu lemvelaphi yethu. Besebenza lomuzi omkhulu wakobulawayo. Umnumzana Josh Nyaphimbi ngumkhokheli weNimbe Trust.
Sikubona uqakathekile kakhulu ukuthi sisekele inhlelo zabatsha kakhulu amantombazana labo mama abaculayo. Iproject yethu yakuqala lidlala delicha elikankwali iThemba.
Usodolobho uMayor Solomon Mguni ungomunye wenkokheli ezimbalwa ezithazela ukuthuthukisa abaculi bakobulawayo.
Sizimisele ukusekela ama-artist ethu, isisebenza kanye leNimbe Trust ukusiqoqa ama-artist. Kuningi esikwenzayo ama-artist ngoba yiwo ayenza ukuthi uBulawayo azakale njengesigodlo ezemidlalo, ezokuhlabelela, ezokucula konke. Kodwa kuningi esikwenzileyo okwamanje sisebenza ukuthi labo bathole izindlu.
Siphethe idlathe likankwane uThemba eliphekwe ngobunono obukhulu. Lona selitholakala, ucela limfakele izandla.
Google Stores uhambe ku-iTunes uyithole uyithenge i-album. Ngilekhasi lami le-Facebook uNkwali. Labafisa ukuthi nxa abangathola i-CD yona ngokwayo, liyakwanisa ukuthi libhalele khona pho kuNkwali. Sizaliphendula sibone ukuthi i-CD yenu singayifingelelisa njani. Ku-Twitter @Nkwali_music, ku-Instagram @Nkwali_music, then ku-YouTube ke lama-videos ambalwa lapho lingahamba ke liyabona ukuthi ngathi uNkwali wakhona nguphi.
Leli dlalade likankwali elitsha uThemba ngesilungu Hope likhwabithwa ngabantu abanengi, limnandi liyahlakaza. Nguye-ke uNkwali besigwejiselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempela sonto emnandi, liqaphele ingozi emgwaqweni njalo libe lekhisimusi emnandi engelangozi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Makehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaphisa izansi emaNdebeleni sebebanjwe ligcikwane le-coronavirus okulakho okudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.